manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kwa tereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 3, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 muZimbabwe hunoratidza kusasimba kwehealth system yemuZimbabwe pamwe chetezvo nekuti hatifunge kuti hurumende iri kuita nemazvo.
Uwandu hwevanhu vobatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika kunyanya muHarare horamba uchikwira zvakanyanya.
Vashoma ivavo vatinoti skeleton staff vari kuenda kumabasa kunoatenda kuma emergencies vari kutotadza kupiwa PPE yakakwana yekuti vashande nayo.
Vana mukoti navana chiremba vanoti hurumende iri kutatarika kuvawanira zvekuzvidzivirira nazvo kuti vasatapurirwe chirwere cheCOVID-19 izvo zvoisa upenyu hwavo munjodzi. Vemakereke vokurudzira nhaurirano apo nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu dzinonzi dzawedzera zvakanyanya munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika vakakwira kusvika pazviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri nemumwe kana kuti 3921 vanhu vafa vari makumi manomwe kana kuti 70 kuchitiwo vapona kubva kuchirwere ichi vave chiuru negumi nevatanhatu kana kuti 1016. Ruzhinji rwevanhu vari kuwanikwa vaine chirwere ichi ndevaya vanonzi vagara vari munyika vasina kumbobvira vashanyira dzimwe nyika. Chimwe chinonzi nedzimwe nyanzvi dzezveutano chiri kuwedzera dambudziko rekupararira kwechirwere ichi kushayikwa kwavana chiremba, vana mukoti pamwe nevamwe vashandi vezveutano vemuzvipatara zvehurumende ava vene mwedzi miviri vari pakurangwa mabasa. Rimwe dambudziko rinonzi riri kutadzisa kufamba kwezvinhu muhondo yekudzivirira chirwere ichi kusavepo kwegurukota rezveutano pamwe nevamwe vakuru mubazi rezveutano. Kubva zvadzingwa basa vaive gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo, mutungamiri wenyika vaive Mason Munangagwa havasati vadoma gurukota idzva. Rimwe dambudziko rinonzi riri kunetsa kuti chirwere chinge chidzivirirwa inyaya yekuramba vanhu vachipinda nekubuda munyika vachibva kuSouth Africa zviri kunze kwemutemo sezvo vanhu ava vasiri kuzoenda munzvimbo dzinochengeterwa vanenge vabva kunze kwenyika kana kuti maquarantine center uko vanofanirwa kunge vachivhenekwa. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kutevera chirwere ichi pasi rose inoti South Africa yave nevanhu vanodarika zviuru mazana mashanu negumi nechimwe kana kuti 511,000 vabatwa nechirwere ichi. Vanhu vafa munyika iyi vanonzi vadarika zviuru zvisere nemazana matatu kana kuti 8,300. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemasere nezana rezviuru kana kuti 18,100,000 vabatwa nechirwere ichi, uye vanhu vafa pasi rose vadarikawo zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvinomwe kana kuti 689,000. America iyo iri pamberi muuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi inonzi neJohns Hopkins University yave nevanhu vanodarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nezvina kana kuti 4,668,000 vabatwa neCOVID-19. Vanhu vafa muAmerica vanonzi vadarikawo zviuru zana nemakumi mashanu nezvina nemazana masere nemakumi matanhatu kana kuti 154,860. Imwe nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi muZimbabwe hunoratidza kusasimba kwenyaya dzezveutano munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 muZimbabwe hunoratidza kusasimba kwehealth system yemuZimbabwe, pamwe chetezvo nekuti hatifunge kuti hurumende iri kuita nemazvo. Nekuti one of the things chatiri kuona, hapana yatinoti surveillance system. Hatizive munhu ari kubuda nekupinda munyika medu. Hatisi kuziva munhu akauya nechirwere, kana kuti pakatanga kuuya vanhu nechirwere paya paya pakakanganiswa. Papasina maprotocols, vanhu vaingosanganiswa kwanzi tangoita quarantine. Quarantine inoreva kuti munenge musingasanganise vanhu. Vanhu vanenge vachienda mumwe nemumwe akazvimirira ega.
Tiri kuonawo kuti muwakidzani weZimbabwe, South Africa, yaita uwandu hunodarika mazana mashanu ezviuru kana kuti 500,000. Zvinorevei tichitarisa dambudziko riri muZimbabwe?
Namba yevanhu vane COVID-19 vatiri kuona muSouth Africa zvinoratidza kuti muZimbabwe mune vanhu vakawanda zvikuru vasati vaitwa testing vari kurwara nechirwere cheCOVID. Nekuti zvatinoona ndezvekuti vanhu vari kukwanisa kudarika pamugano weSouth Africa neZimbabwe vachinotsvaga zvekudya. Ndiyo imwe futi zvenhamo yatakataura pekutanga tichiti hurumende iri kuti vanhu garai mudzimba. Vanogara mudzimba seiko vanhu vasina chekudya? Iye zvino tiri kuona nekuti vanhu vakudziviswa vakuda kufira mudzimba nenzara. Saka vakunzvenga vachipinda nemumasango vachinotenga zvekudya kuSouth Africa vachidzoka. Apa hapana munhu ari kuziva kuti abva kuSouth Africa ndeupi, akanobatwa nechirwere ikoko uya upawo uya ari muZimbabwe, ari muZimbabwe achipa ari muZimbabwe. Saka manumbers ari kuitika muSouth Africa ari kutokwira nekuti South Africa iri kuita testing yakasimba kudarika yedu. Dai taito testa dai vanhu vakatodarika pa 4,000. Nekuti zviri kuitika muZimbabwe ndezvekuti hamuna munhu ari kumonita zvinhu zvakanaka. Vanhu zvevari kukundikana kunge vachigara mudzimba dzavo vachitevedzera yatinoti iya quarantine. Nekuti havana zvekudya, hapana rubatsiro huri kubva kuhurumende rwekuti runokwanisa kuti vanhu vagare mumba. Anongonzi gara mumba, anodye iko munhu uyu. Vanhu ngavasapotwe vawane chekudya.
Imi maikurudzira zvikuru nyaya yecontact tracing, asi tiri kuonawo kana mune nyika dzakabudirira mune muri kuita dambudziko rekuti vasimbe necontact tracing. Zvii zvamungataura?
Hongu contact tracing inonetsa kana kunyika dzakabudirira, asika zviri nane kuita zvimwe zvunhu pane kusaita zvachose. MuZimbabwe imomo patinogononapo dai tichikwanisa kutoti tinotozozviita, vatinawo vataziva ngatiitei. Zvinhu zvakaoma zvikuru zvecontact tracing. Tinoziva kuti pane mamwe masystems anogona kunetsa even mumadeveloped countries akaita sana UK, United States of America. Asi muZimbabwe chaimo chaimo chaakunetsa ndechekuti pasina contact tracing iyoyo, kana kuti titi testing yedu chai chaiyo haina kusimba, ngatichitorai mari dzatenge tinadzo dzese dziya dzatafunga kuti tikaita contact tracing zvingatinetsa. Hatina mafoni evanhu, tochiita testing kuziva kuti munhu wese auya achirwara ane chirwere cheCOVID here kana kuti haana. Kana tange tamuziva obva atora matanho ekuti asatapurira vamwe. Ndozvinhu zvatinofanira kunge tichigadzirira muZimbabwe.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano vachidzidzisa paNottingham Trent University kuBritain, Dr. Matthew Nyashanu vari parunare kuBritain kwakare neStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano ravana mukoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti chimwe chave kupa kuti chirwere checoronavirus chipararire zvakanyanya munyika inyaya yekuti vakoti navana chiremba havana zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kutapurirwa chirwere ichi kana kuti mapPE. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Chiri kutaridza kuti muzvipatara hamuna PPE ndechekuti pari zvinezvi tine vana mukoti vashoma shoma vari kukwanisa kuenda kumabasa. Vashoma ivavo vatinoti skeleton staff vari kuenda kumabasa kunoatenda kumaemergencies vari kutotadza kupiwa PPE yakakwana yekuti vashande nayo. So kuti tigozotaura kudzoka kwana mukoti vamwe vose even vakapiwa mari nhasi kuti vadzoke vaende ku environment yema hospital kusina ma PPEs hazvikwanisiki izvozvo. Saka tiri kuti nyaya idzi dziri mbiri dzinofanira ku atendwa dzose panguva imwe chete, nyaya yemari nenyaya yePPE.
Munga jekese here kuti zviche izvo zvamuri kuda pane zvekuzvidzivirira izvi kana kuti ma PPE?
PPE yatiri kutaura nezvayo yatinoda muzvipatara. PPE yakafanana nezvamakaona zvakapfekwa nevanga vakapfeka ku heroes kwaivigwa gamba, majumpsuits, mamask, masurgical mask, ma N95 mask, zvichidependa nekuti uri kuita procedure ipi, and also gumboots and goggles. Zvinhu izvi ndiyo protective clothing yatinotarisira.
Saka pari zvino vakoti navana chiremba vari kushandisa chii chaizvo?
Tiri kuona vana mukoti vari kungoshanda pamwe aine mask one the whole day. Akasvika pabasa anopiwa mask chete, hakuna magowns, hakuna majumpsuits, hakuna zvimwe zvose izvo zvinotarisirwa kunge zviripo. Anotoshanda neuniform yake yabva nayo kumba, achizogozoidzokera futi nayo kumba, achishanda nemapatients nevarwere. Vamwe vacho vanenge asiri kuziva vazhinji, ati havasi kutestwa sezvatinotarisira. Saka vanenge vasitisiri kuziva kuti patient iri corona COVID-19 positive here or not.
Izvi zvine matambudziko akaita sei chaizvo zvekuti munenge musingazivi kuti munhu akamira papi?
Izvozvo zvinoita kuti tive panjodzi huru, nekuti tava kutotora vanhu vose, varwere vose vanouya kuzvipatara semapotential vanokwanisa kunge vaine COVID, nekuti hakuna testing iri kuitwa. Kudai hurumende yaikwanisa kuita testing yekuti munhu wese ari muchipatara, munhu wese auya pahospital achitsvaga rubatsiro atestwe, zvaikwanisa kunga zvichiridyusa need yePPE. But pari zvinezvi tiri kutarisira kuti hospital environment yakazara COVID-19. Saka tinonga tichiti mushandi wese wepachipatara anofanira kunga akapfeka complete, adequate, proper PPE.
Vamwe vanenge vari kupfeka mamaski ejira, zviri kufamba sei uye zvine dambudziko rei?
Tinoona mukoti vamwe vachitopiwa mamaski aya emachira anokugadzirwa, anova asiri ideal in a hospital environment. Saka kushota kwezvinhu izvozvo kwaita kuti vana mukoti vataputirirwe chirwere checovid. So kuti mukoti aswerere zuva rose aine mask one, achiti akaenda kuti anoibvisa oisa paside omwa ti, odzoka oipfeka oshanda oenda kulunch oibvisa oisa paside, handizvo. Mukoti anofanira kupiwa mamaski pese paanonga aibvisira haachaidzosi, nekuti anonga achishanda neenvironment iri unsafe kana taakutarisa zvecovid-19.
Vanga vari mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nezvinomwe kana kuti 957,000 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vafa vanonzi vadarika zviuru makumi maviri nemazana maviri ane makumi masere nevasere kana kuti 20,288. Vapora vadarika zviuru mazana matanhatu zvine gumi nechimwe chete kana kuti 611,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi pasi rose wadarika mamiriyoni gumi nemasere kana kuti 18 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti vanhu vanodarika 56 vasungwa nemauto nemapurisa kubva hurumende zvayashandisa chisimba kurambidza vanhu kuratidzira nemusi wechishanu chadarika. Gwaro raburiswa nesangano reZimbabwe Peace Project riri kupomera mapurisa nemauto mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Izvi zvinonzi zvakanyanya kuitika mwedzi wapera, uye sangano iri rinoti vanhu 15 vakapambwa vamwe vachitoshwa. Vanhu vanodarika 200 vanonzi vakatyorerwa kodzero dzavo. Vakasungwa vanosanganisira munyori ane mukurumbira Tsitsidangarembwa, mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere pamwe nevamwe. Mumashoko kuvatori venhau, bato reMDC Alliance rinoti nhengo dzaro zhinji dzaenda muupoteri munyika dzichitya kuitwa kafira mberi. Sangano rinoira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinotiwo vamwe vadzidzi vakasungwa mushure mekuonekwa vakatakura mureza wenyika, uye vamwe vanhu vari kusungwa vachinzi vainge vanyora padande mutande reTwitter nezvekuratidzira uku. Vaironga kuratidzira uku vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vakasungwa zuva rekuratidzira risati rasvika pamwe nemutori wenhau aiburitsa nyaya dzeuori Hope Chingono. Magweta achingono anga ari mudare nhasi nechikumbiro chekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Asi vanzi vadzoke kudare musi wechina, apo pachapiwawo mutongo wekuti vangarivhume wawanewo mukana wekutongwa achibva kumba kwavo here kana kuti kwete. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvatangawo kuratidzira padande mutande rakaita seTwitter pasi pedingindira rekuti upenyu hwemwana weZimbabwe hunokosha kana kuti Zimbabwean Lives Matter. Asi vachinyora padande mutande rao reTwitter, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vati zvakakosha ndezvekuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Asi nyika dzakatemera zvirango izvi dzinoti zviri kuitika munyika zvekutyorwa kukodzero dzevanhu ndizvo zviri kupa kuti vakuru muhurumende vatemerwe zvirango, uye vakaita utongo hwejekerere zvirango izvi zvinobviswa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri, kanawo gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe havasina kupindura mubvunzo yatavatumira. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata.
Mamiriro akaita zvinhu munyika Zulu haana kumira zvakanaka nenyaya yekuti taona kuti ugwere hweCOVID-19 hwakwira zvokukwira zviya, vanhu vari kufa vari kuramba vachiwanda. Asiwo munyika mune mhirizhonga dzakasiyana-siyana dzaita kuti nyika isagadzikana zvakanaka. Zvino kana maita dambudziko rechigwere chadai munyika mukaita mhirizhonga, ufumi hwenyika husingafambi zvakanaka, zvinenge zvichireva kuti nyika mamiriro ayo haana kumira zvakanaka. It's a source of concern kuvanhu vakawanda vanotarisa vachiverenga mamiriro ekunze kuti panoda kuti patsvagwe nzira yokuti zvigadziriswe.
Mubatanidzwa wenyu wemakereko uyu wakamboedza kuti paitwe nhaurirano dzakadai, asi takanzwa mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vachiti havapinde munhaurirano dzenyu nekuti chinangwa chenyu sematauriro avo chinenge chainge chiri chekuda kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa.
Blessing, hapana munhu ari kutaura nezvehurumende yemubatanidzwa. Vanhu vari kuti zvingaitwa sei kuti nyika ise musoro pamwe chete kuti tigadzire mamiriro akaita zvinhu, nokuti hatigoni kuramba chinda kumberi zvinhu zvakaita semamiriro azvakaitawo. Nhamo yatakatarisana nayo haigoni kuti ingapedzwa nevanhu vari mukati memakakatanwa nebopoto nekugwa, vamwe vachitiza, vamwe vari musango, vamwe vakasungwa. Zvinotsvaka kuti mumusha munge munorugare kana tichida kuti gadzirise nyaya takatasana nayo iyi.
Saka muchaenderera mberi muchiedza kuti mutsvage nzira dzekuti munyika muitwe nhaurirano idzi.
Ticharamba tichiedza mikana yose yatinayo, blessing, nokuti hatina imwe option. Option yedu ndeyekuti maZimbabweans anofanira kuti aite engage. Saka ticharamba tichiedza kutsvaka nzira dzokuti maZimbabweans angasangana sei kuti aone ramangwana nemaziso akafanana. Saka maefforts iwa anoramba achienda kumberi kusvika pawanekwa anobudirira.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches, Dr. Kenneth Mutata, vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezvemamiriro ekunze muAmerica vanoti vari kutarisira kuti kuchauya mafashamu emvura nedutu mupengo remhepo riri kunzi Tropical Storm Isaias riri kutarisirwa kurova zvakasimba matunhu maviri anoti North Carolina neSouth Carolina. Asi mvura nemhepo izvi zviri kutarisirwawo kupfuura nemudunhu reGeorgia. Asi nechekumunyanza, mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vabva vati mutemo wechimbi chimbi wekubatsira munguva yenjodzi ushandiswe kana kuti state of emergency. Dunhu reVictoria riri kuchamhembe kuAustralia radzika mitemo yakaomarara zvikuru muguta reMelbourne yekuti vanhu vasafambe-fambe senzira yekuedza kudzikisa kupararira kwechirwere checoronavirus. Mutungamiri wehurumende yenyika iyi vaDavid Andrews vakati vanhu havasi kuzotenderwa kufamba pakati penguva dza8 manheru kusvika na5 mangwanani. VaAndrews vanoti vanhu mazana matanhatu nemakumi manomwe nemumwe vakabatwa nechirwere ichi uye vanomwe vakafa. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika zviuru 11. Vamwe vanhu vainge vakapakatira pfuti nezuro vakauraya mutori wenhau Pablo Morgares neanomuchengetedza apo vainge vachidya muguta reIguala. Mutori wenhau uyu ainge aine bepa nhau repadande mutande reinternet rinonzi Pablo Morgares raiburitsa uori hwemapurisa nemakoronyera. Sangano rinoona nezvevatori venhau reReporters Without Borders rinoti gore rino chete vatori venhau vatatu vaurayiwa munyika iyi uye zana raurayiwa kubva muna 2000 munyika yeMexico. Kunyange hazvo vanhu vakawanda vari kufa nechirwere cheCovid-19, vamwe munyika havasi kutora dambudziko iri nenzira yarinofanirwa kubatwa naro sezvo vasiri kuzvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vanhu vakawanda vari kuchema hama neshamwari dzavo dzinenge dzafa nechirwere cheCovid-19. Kunyange hazvo zvava pachena kuti chirwere ichi chiri kuuraya vanhu vakawanda, chinhu chinoshamisa kuti vanhu vakawanda havasi kuzvidzivirira. Muimbi ane mukurumbira munyika Bob Nyabinde, uyo aiva parufu rwehama yake, anoti kwese kwaari kufamba ari kungoona vanhu vasiri kukoshesa matanho akatarwa neWorld Health Organization okuti vagare vakapfeka mamask pamwe nekugeza maoko avo dzavo nguva dzose.
Zvandiri kuona mumigwagwa zvinosuwisa. Tiri kukumbirisa chaizvo kuti ngatitevedzerei zviri kutaurwa zvekuti ngatipfekei mamask tisangomhorosana zvekuda kugumana kufadzana zvezvezvo. Chirwere cheCovid chiriko endi izvozvi zvichakuratidza kuti chapfunya chisero matiri.
Nyabinde uyo ari mushishi rokuronga kuimba rwimbo rwakanangana nezvechirwere cheCovid-19 anoti denda iri rapfunya chisero munyika zvokuti panodiwa dzidziso yakanyanyisa kuitira kuti vanhu vanzwisise. Nyabinde anoti nyika yakavarairwa apo nyika dzemhiri yemakungwa dzairwisa kutapuriranwa kwechirwere ichi vanhu vachifunga kuti hachisviki kuno. Mufundisi weAFM Tabernacle of Faith iri mudunhu reHarare West, Pastor Sam Dube vanoti vanhu vari kutora chirwere ichi sedambe. Pastor Dube vanoti vanhu vose vanofanirwa kutevedzera zvavari kuudzwa nenyanzvi dzeutano senzira dzekuti vasabatwe nechirwere ichi.
Kazhinji kachona tinotaura zvinhu izvi zviri casual kana zvazvasvika kwauri, asi paunosvika pazvinosvika pauri unotanga kupanika. Vanotaura vachiti izvo zisai maoko enyu at all times. The quickest way ino spread the coronavirus is contact. Zvavari kungoedza kutaura ndozvokuti izvo it can be prevented kana tikatora ma necessary precautions.
Mumwe chiremba wekusali Mugabe Hospital asi asina kuda kudomwa nezita rake anoti vanhu vane mabasa anoita kuti vashande nemhomho dzevanhu ndivo vari kunyanya kutapurirwa chirwere cheCovid-19.
Ngezvezvi vanhu vakuchifana kugara kudzimba dzavo and only go to work kana zvitori absolutely necessary. Was the way now my cases are ukwira are my local cases. Asisire maritanis. So meaning kuti already on the ground tiri kutoinfectana pachedu. So social distancing, masks and not going to work or not going to social gatherings is the most important thing right now.
Vasebastian Chinaire avo vanorwira kodzero dzevanhu vanorarama neHIV AIDS vanoti vagari vemuWarren Park D uko kune mumwe mugari akafane chirwere ichi havatombonzwisisa kukosha kwekupfeka mamask nekugeza maoko nesipo senzira huru yekuzvidzivirira kutapurirwa COVID-19 nokuti havana kuwana dzidziso iri maringe nezvechirwere ichi.
Zvisanitize izvo hapana zvakadaro. Hapana kana one imba household ndakamboona chidaro. Tingatora zvisanitize, tingatora zvekugeza maoko chai chai. Kana handisandamboona munhu anotambosvika pamba ipapo kuti ndazvigeze maoko kana chi, hapana zvikumbetwa zvisizvo. Vanhu havasi kutombozviita apo nepapo ndopaunongoona vanhu vanokachibva kubasa rati akapfeka mask. Kana kuti achienda kubhazi akapfeka maski zvava kuti mubhazi haubvumidzwi kupinda wakapfeka maski. Vazhinji vachingobva mubhazi imomo unobva abvisa maski.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti vanhu havafanira kutya asi kutambira chirwere ichi nekutevedzera zvakatarwa nebadzi rezveutano zvekugara vakageza maoko nekupfeka mamaski. Dr. Chonzi vanoti vanofirita dzimba dzose dzemuHarare dzinenge dzafira vanhu vakabatwa nechirwere ichi. Dr. Chonzi vanoti kana vapedza kufirita vanozotevedza kwese kwakasvikwa nemufi kana kuti contact tracing kuitira kuti vakwanise kuongorora vanhu vose vakasangana navo. Mukuru anoona nezvekutapuriranwa kwezvirwere mubazi reutano Dr. Poshia Manangazira vanoti senzira yekuisa dzidziso muvanhu bazi reutano rakaunganidza vanhu mazana maviri kukadoma svondo rapera avo vakadzidziswa kuti vagozodzidzisawo vagari vemunharaunda dzavo pamusoro pematanho ekutora kana munhu ava kuratidza kuti ava nedenda reCovid-19. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vakanga vafa neCovid-19 vakanga vava makumi manomwe uye vabatwa nechirwere ichi vari zviuru zvitatu nemazana mapfumbamwe ane makumi maviri nemumwe chete kana kuti 3921. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamire.
Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nhasi tiri kutarisa nyaya yekupararira kwechirwere cheCovid-19 zvikuru maguta akaita seHarare, Bulawayo neGweru. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika, kunyanya muHarare, huramba huchikwira. Vakoti navanachiremba vanoti hurumende iri kutatarika kuvawanira zvekuzvidzivirira nazvo kuti vasatapurirwe chirwere cheCovid-19. Vemakereke vokurudzira nhaurirano apo nyaya dzekutyorwa kodzero dzevanhu dziri kunze dziri kunyanya kukwira munyika zvapa kuti pasave nekugadzikana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwaniso kunzwa nao dzedu pa www.voashona.com. Ine ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 Ncwabakazi 2020 no Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
singa reduce ama number of new cases per day by simple measures lawa afaka yi World Health Organization. Lokho esikubona eBulawayo ukuthi thola abantu besiza ama party yikho kuyenza abantu bebambe iCoronavirus.
Lokho liqansa ngesiqubu esethu sayo inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane phose ezine 3921. Abezombusazwe yabaculi labamasonto kwele South Africa basungule umkhankaso enkundleni zokuxhumana abawuthi #ZimbabweansLivesMatter. Ngesikhathi umhlaba ubonanza ilanga lokulwisana lesifo sehepatitis B ngeviki edluleyo, eleZimbabwe libikwa lokhu lisalela muva empini yokulwisana lesifo lesi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lokhu liqonga ngesiqubu esethusayo inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane phose ezine 3921. Asebese ndekuleli gciwane sebesedlula inkulungwane eyodwa 1091 labulala abangamashumi isikhombisa 70 kuthi nani lasebehloliwe ukubana bale COVID-19 lobahatshi. Lokhu laqhamuka eZimbabwe ngombimbi dolonyaka sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 134209. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebebanjwe bele gciwane leli sebephose bafike isigidi 957035. Labulala inkulungwane ezedlula ezingamashumi amabili 20288. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezilishumi lasiyagalombili 18,283,996. Kuthi asebebulawayo sebezinkulungwane ezingamakhulu phose ayisikhombisa 693,783, kubika abenhlanganiso iWorldometer. Kuthi abantu asebetholakale bele COVID-19 kubulawayo sebengamakhulu edlula ayisitshiyagalolunye 946, kuthi asebebulewe yiwo bengamashumi amabili. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kumemetheka komkhuhlane kucatshangelwa ukuthi kubangelwa yikuminyana kukaZulu endwendweni zemali emabhanga, ezamanzi emalokitshini, ezokugada amabhasi kanye lokungalandeli iziqondiso ze-lockdown, ezokungabuthani emcimbini efana lamadili kumbe izimfa. Okwamanje ikhansili yakobulawayo ibika ukuba iphakathi kokudingisisa mayelana ledili elenziwa ngabakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe osiphatheleni emzini we-Burnside, lapho okucatshangelwa ukuthi abantu ababili sebebhubhile ngemva kokuthelelwa i-COVID edilini lelo. Isiphathamandla sekhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iphephandaba leSunday News ukuthi baphakathi kokudingisisa ukuthi bazwisise ukuthi kungabe kuhambe njani. UDokotela Mthabisi Bhebhe wakobulawayo uthi ukuqansa kwenani leli kungabe kubangelwa yikungalandeli iziqondiso zokuvikela umkhuhlane ezethulwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization.
Okuqakathekileyo okumele sikunanzelele lapha ukuthi singa reduce ama number of new cases per day by simple measures lawa afaka yi-World Health Organization. Lokho esikubona eBulawayo ukuthi thola abantu besiza ama party yikho kuyenza abantu bebambe i-coronavirus. amazubuko queues la kumele ebe malutshwana abantu baminyene kumazubuko manje.
Umeli wephumula edalela eParliamente okukomidi ebona ngezempila kahle unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi ukumemetheka komkhuhlane kubangelwa ikusilela kwamanzi ikakhulu emalokitshini abaliswe yikansili yakoBulawayo.
Imbangela enkulu yokuthi ama-numbers ebelokhu ekhuphuka, yebo singabe sivuma sonke ukuthi sikhangelane lesikhathi somqando. Then enye into engiyinanzelelayo kakhulu kulamalokishi ambalwa abalisiweyo, and ungananzelela amalokishi ona lawo abalisiweyo amaningi angikhona, daba lokusilela kwamanzi luyenza la kubemetheke.
Umnumzana Thamsanqa Dlodlo ongumongi uthi ukumemetheka komkhuhlane kubangelwa ngabantu abavela phandle kwelizwe abahlaliswa endaweni ezivalelweyo eze-quarantine.
Asithi abantu laba ababuyayo bevela kwamanye amazwe, abantu laba bafika befakwe kuma-isolation centers. Ku-isolation center leyo kwenzakala ukuthi kube lo muntu oyedwa mhlawumbe ole-coronavirus, okunjengokuthi bafika behlale nje njengokuthi ade bevele behlala njani, begade ibhasi eyodwa, besidla ndawonye, bephila ndawonye. Lokhu kwenza ukuthi begcine bethelelana le-coronavirus.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Nobuhle Nyathi uthi ukusilela kwamanzi lamabhasi okuhambisa kumemethekisa umkhuhlane.
Amanzi asehlala amalanga amaningi engekho ezikotsho, abantu sitshona sibuthene ukuthi sikhamanzi. Ukuthi ungene edolobheni kunzima, amabhasi atholakala, abantu lapha batholakala khona, siyaminyana emabhenki. Okusuka kube nzima ukuthi umkhuhlane we-COVID usedlule ngoba amathuba maningi.
Ikhansili yakoBulawayo ibalise amalokitshi agoqela iCowdrey Park, iNkulumane, iPhumula, iLobhengula emganwini ukuthi yiwo ahamba phezulu ngenani labantu abagulayo koBulawayo. Eloba enkundleni yokuxhumana ebulenjini eTwitter lamhlanje, umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende ukhangelane lenhlupho ezikhona kwezempila kahle. Ethi kubalulekile ukuba abantu nxa belwisana legcikwane le-COVID-19 kube kuyikuzivikela. Lokhu kuzaphungula umthwalo wabezempila kahle. Ugcizelele ethi abantu bazame ngayo yonke indlela ukuthi bangabambi igcikwane leli. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abogatsha lwezempila kahle baveze ukuba kube labantu abangamakhulu phose amahlanu 490 cases abatholakale bele-COVID-19 ngalanga linye langomgqibelo kuphela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwenani langempela nsonto lamakhulu phose angamakhulu ayisichiyagalombili 752, iningi labo ngabantu abangelambali yokuphuma elizweni. Lanxa inani langesonto belehle kancane likumakhulu phose amathathu 262, uZulu ukhathazekile ngalesi simo. Enye ingcwethi kwezempila kahle owake waba ngumphathi ntambo wezempila kahle ngesikhathi sikahulumende omanyano uDr Henry Madzorera uthi sekusethusa osekusenzakala.
This is a serious matter and the government should look seriously into it.
Uhulumende kumele angaluthathi lula lolu daba. Siyazi ukuba odokotela abasanda kuphutsha izifundo zabo kanye labongi bevele kade bakhalala umsebenzi. Vele ezempila kahle sezikusimo esibi elizweni.
Kungesifanayo lakulabo abalwela ilungelo loluntu abakhuthaza uhulumende ukuba afake imali eningi ukuthuthukisa uhlangothi lwezempila kahle ehlukane lokumotsha imali. Umnumzana Nation Mdzithirwa isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni eye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe R2s uthi uhulumende akachiyane lokufuna ukubopha abalwela ilungelo loluntu alungise umumo osezibhedlela.
Sebefuna ukubopha abantu abakhuluma against corruption. Umasara ure rochere gabala cala abaliyenzileyo ngabantu abakhuluma against corruption ukuthi yiyo yenza ukuthi izisebenzi lababalisi baholiswe imali enganiliyo ngoba iningi lemali iqedwa ngamasela e-corruption aku-government.
Kwasekelwa njalo ngenye inkokheli ephatheke kwezokulwela ilungelo loluntu kwezomnotho lenhlalakahle kaZulu wenhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions, umnumzana Rejoice Ngwenya.
Bakithi uhulumende lo nxa enguhulumende yena othi ulesifiso lothando sokuthi abantu uZulu abe lempila kahle, uhulumende lo nxa kumehlula gabagaba yekele ngoba abantu sebekhalakhala, odokotela bayakhalakhala izimali kazinikezwe abantu abaqondane lempilakahle yabantu.
Ekhuluma emngcwabeni kowaye ngumphathi ntambo wezokulima umnumzana Parents Shiri eNational Heroes Acre eHarare, umongameli Emerson Mnangagwa uthe njengohulumende basemizameni yokulungisisa lesi simo, ekhuthaza izisebenzi zezempilakahle ezinjengabongi labodokotela abasekukhalaleni umsebenzi ukuthi babuyele emsebenzini kusakhulunyisanwa. Uqhubekethi kulokuthi abantu bachone bephikisana ngeholo abantu besifa ezibhedlela njalo iCOVID-19 imemetheka ngesiqubo esibi, batheni ukuthi babuyele emsebenzini lezinkulumo ziqhubeka, okuyinto eyaliwa ngabakhalala umsebenzi ukuthi lezinkulumo zeholo sezileminyaka leminyaka ziqhubeka kodwa zingaphumisi izithelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umahluli wedalela High Court uJustice Tawanda Chitapi uveze kubana uzokwethula isinqumo sakhe ngolwesine mhlaka 6 Ncwabakazi phezukodaba luka Hopewell Chingono. Intatheli izindaba elodumo lomkhokheli womkhankaso we 31st July Movement umnumzana Jacob Ngarivume lokuba batholiswe ithuba lokuhlawula isibambiso sebail loba hatshi. Ababili laba babotshwe mhlaka 20 Ntulikazi besetheswa umlando wokutshotshozela uZulu ukuphatheka kudlakela ngokutshengisela isola uhulumende. Ngemva kokuncitshwa ithuba lokuhlawula ibail ngumantshi ngenyanga edluleyo, lapho inqumo yokubana baqhubeke bevalelwe baze bayephindele edale mhlaka 7 Ncwabakazi, kulapho amagqwetha abo acabange ukuphikisa lesi sinqumo eHigh Court. Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala elizweni kwamanje kwezombusazwe lomsebenzi wokumelana ligciwane leCOVID-19. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Hove. Kwele Melika kufunyenywe abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amahlanu 47,500 bele COVID-19 ngesonto kuphela, osokwengeze leli nani elizweni jikelele laya kuzigidi phose ezinhlanu 4,665,002 kubikwa abekholijini leJohn Hopkins University. Umphathi ntambo wezobudlelwano beLebanon lamanye amazwe womhlaba uAsif Hiti uchi umsebenzi namhlanje. Lokhu uthi ukwenze ngoba ebona kungela kuzinikela kwenkokheli ukuguqula ezombusazwe okulakho ukudiliza umnotho welizwe. Inhloko kahulumende umnumzana Hassan Diab wamukele incwadi yakhe yokuchiya umsebenzi. Owake waba ngumdlali wenguqu olodumo wakwele Ivory Coast, uDidier Drogba, ubikwa ebhalise okusemthethweni ukuba ufuna ukuncintisa ukuthola isikhundla sokuba ngumongameli we-Ivorian Football Federation, ethembisa ukuvuselela lumdlalo elizweni lakhe. Sizigqiba lapha ezivela kwamanye amazwe, lilami uMike Hove.
Ngesikhathi umhlaba ubonanza ilanga lokulwisana lesifo sehepatitis B ngeviki edluleyo, eleZimbabwe libikwa lokhu lisalela muva empini yokulwisana lesifo lesi njengoba lezibhedlela zingesenelisi ukuhlola lomkhuhlane njengalokho okumele kwenziwe. Ingcweti zezempilakahle zikhala ngokuthi lesi sifo njengezinye azisakhangelwa nguhulumende kakhulu ngoba ibhekane lokulwisana leCOVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMark Peter Ntambe uzethulela lolu daba.
LeZimbabwe lokhe lisalela muva empini yokulwisana nesifo sehepatitis ngesikhathi lezibhedlela zingasenelisi ukuhlola lomkhuhlane njengalokho kumele zikwenze. I-hepatitis B ibikwa isihlasela isilinganiso sokuphakathi kokuhlanu kusiya kokulitshumi ekhuluni labantu bonke elizweni leZimbabwe. Ingcwethi zezempilakahle zikhala ngokuthi lesi sifo njengezinye azisakhangelwa nguhulumende ngoba ebhekana lokulwisana le-COVID-19. UDokotela Shepherd Bobo okhokhela isigaba esibona ngesifo se-hepatitis kugatsha lwezempilakahle uthi kuyadanisa kakhulu ukuba ngalesi sikhathi kunanzwa isifo se-hepatitis emhlabeni jikelele. EleZimbabwe lokhe lisalela muva ngokukhatshana. Umabhalani jikelele wenhlanganiso yabodokotela abalwela amalungelo abantu e-Doctors for Human Rights, uDokotela Nomeni Matara uthi lokho kungoba ezempilakahle sezilesikhathi eside ziqhula eZimbabwe. Ethi sokuqhakatheke kakhulu ukuba abantu bezitholele ulwazi ngaso nqabe laso kumbe hatshi. UDokotela Alpha Mandizwidza Senderai olilunga lenhlanganiso yabodokotela abakhulu eZimbabwe Medical Association uthi yikho kuqakathekile ukuba abantu behlolwe bazi isimo abakiso ngoba kulula ukuphathisa umuntu oyabe engakabi laso leso sifo.
Ungakabi le-hepatitis, that's one thing that you should be very clear about. Kumele ubone ukuthi kawuza kugule ngayo. Ungagula ngayo ungayiboni.
Uthi umuntu angatholakala isimo sakhe ikakhulu engakabi laso leso sifo ulakho ukwelatshwa ukuze engasibambi njengalokho okwenziwa kumadokotela labongikazi labanye.
Kule vaccine, i-vaccine yakhona ikhona lapha eZimbabwe, inganikwa abantwana laba between 12 and 18 months.
Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yeHarare Residents Trust uthi njengozulu weZimbabwe kuba nzima ukuthola imali yokwenza lokho ngomumo womnotho. Ethi nga uhulumende engathuthukisa ezempilakahle, izibhedlela, iholo lezisebenzi zezempilakahle lokunye ukuze uzulu aphathiseke kakuhle.
Akazinikeli ukuthi asebenze ukuzwayo. So sisebenza nezisebenzi zeMinistry of Health ezingenamali. Sesingakhangela even ama-drugs angikhona. Akula ama-drug ezibhedlela.
LeZimbabwe limanyane lamazwe omhlaba linanza ilanga le-International Hepatitis Day kusetshenziswa inkundla zebulenjini i-virtual conference ngaphansi kwendikimba ethi Finding the Missing Millions. Ngoba kulezigidi lezigidi zabantu ezicatshangelwa ukuba lalesi sifo zingakwazi. Emhlabeni wonke sebedlula kuzigidi ezifika phose kwezingamakhulu amathathu 290 million abalelesi sifo. I-hepatitis ikuhlaselwa kwesibindi sivuvuke kubangela ngamavirus akumihlobo emithathu ethi i-hepatitis A, hepatitis B le-hepatitis C. Umuntu elakho ukusithola ngokuhlangana labantu abalaso ngomzimba kumbe ukuphatha ingcekeza elaso okuthiwa i-contamination. Uhlangothi olulawula izisebenzi zezempilakahle eZimbabwe olwe-Health Services Board luxotshe abaqondisi bezibhedlela ezinkulu ezigoqela iPhalaborwa, Harare Hospital, Chitungwiza, leNgutsheni emizameni yokuba imisebenzi yezibhedlela iqhutshwe kangcono. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abezombusazwe abaculi labamasonto kwele South Africa namhla batshone bekhankasa besekela uzulu weZimbabwe enkundleni zokuxhumana ekusoleni uhulumende weZANU-PF besithi kumele achiyane lokuthumba abantu lokwephula amalungelo abo. Umkhankaso lo uhamba phansi kwesihloko esithi hashtag Zimbabweans Lives Matter. Laba bakoqela wake waba ngumholi webandla le-Democratic Alliance umnumzana Musi Maimane, isiphathamandla se-EFF umnumzana Mbuyiseni Ndlozi, unkosazana Thuli Madonsela labanye. Bathi ukuthunjwa lokutshaya kwabantu abagoqela abe-MDC Alliance abenhlanganiso ezizimeleyo lentatheli izindaba kumele kumiswe. Ukuthunjwa kwabantu lokhu kuqale phambilini kokutshengisela obekuhlelwe ngeviki edluleyo. Umnumzana Tawanda Mchemwa ongumzukulu kaMduduzi Mathuthu, umhleli wezimlive.com, yena othunjwe ngeviki edluleyo waze wavumbuluka ngomgqibelo umthethwandaba usunqume ukubana amapholisa kumele amveze. Umtshemwa utholakale elimele ngokutshaywa njalo igqweda lakhe. Umnumzana Ngqobani Sithole uthi lokhu elaliswe isibhedlela sakobulawayo. UMathuthu yena lokhu ecatshile ngoba edingwa ngamapholisa. Abalwela amalungelo oluntu bathi abomanyano we-African Union lowesatek kumele bangenele. Untungamili Nkomo uxoxele lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo yebheju likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kulusizi ukubana abantu bayachaywa ngokhulumende. Mina kangicabangeli ukuthi kungabe kungasiba ukhulumende. Kimi kuyacaca ukuthi abantu bayachaywa ngokhulumende ngoba ungakhangela yena lo ujaha ochayiweyo kakhulu wayebanjwe elabanye, laba abanye babanjwa bathathwa basiwe emapholiseni, yena bahamba layo. So kunzima ukuthi singathi ngokhulumende ngoba uma amapholisa enikwa umuntu umbuzo yokuthi owabanikayo ungubani. So into leyo kayihluphi, abantu abakwenzayo ngabantu abakuhulumende, either ngamasocha kumbe ngama-CIO, kodwa we can't suspect anyone outside ama-state institutions ukuthi yo are responsible for that. Umbuzo yokuthi ubaba ophethe ilizwe okwakathesi ngo-2017 waqila uZulu weZimbabwe wathi konke amalungelo oluntu azahlonitshwa, uzabusa okuhlukeneyo lokukaMoyi uMgabe. Kodwa sibona kulokhu kuqhubeka kuyinto efanayo. 2018 udubula abantu, last year ubulela abantu. Akulanto esiyenziwe, akulanto abantu asebethonisisiwe babodwa. So uhulumende lo ngohulumende esingathi ngohulumende wezigebenga, ngohulumende onganakiyo ilungelo loluntu, ngohulumende olobudlova phakathi. Uthumela abantu ukuthi betshontshe abantu, uthumela abantu ukuthi betshaye abantu. Umbuzo ukuthi ngohulumende kumbeni izigebenga ezisembusweni.
Umkhankaso wokuthi i-African Union lesadaki kumele zingenele kudaba lweZimbabwe ubona uphumelela yini?
Isadaki kuqakathekile ukuthi ngabe iyakwenza, kodwa ungakhangela mbona ngazathi uhulumende wethu kakhulu kakhulu uma ukhangelile kube lezikhathi okukhitshwe khona ukuthi uBhingi waMtarika uke waphiwa imali ngohulumende weZimbabwe. Njalo ungakhangela amanye amapresident amanye ama-African countries ayebephiwa amamayini kumbe ama-farm. So uhulumende wethu uyaganga ethembe ukuthi uzabribe ama-African leaders. So sesikhangelele ukuthi uma ama-African leaders e-genuine, specialized Sadaki kumbeni i-AU be-genuine, abakhulumi bemtshela ukuthi Emerson into yenzayo ayilunganga. Emerson ungaphatha abantu beZimbabwe anganophatha amadonki ngombeni zigqili. So kuqakathekile ukuthi ama-president e-Africa asukume akhulume. Njalo siyababonga abantu be-South Africa, siyababonga abafundisi, siyababonga abantu abakhulumileyo besola lobudlwangudlwangu obenziwa ngukhulumende.
Umnumzana Mpusi Ofuzwayo ngowenhlanganiso yebhejo likaZulu ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uqhume ucingo aze afonelwe yi-Studio 7, kodwa ulobe enkundleni ye-Twitter ukuthi nxa impilo zabantu beZimbabwe ziqhakathekile kumele amazwe aphetsheya esule izijeziso athi azethesa eleZimbabwe. Ukubhubha kowaye ngumkhokheli we-50th Brigade umnumzana Parents Shearing eviki edluleyo sokuveze sobala ukufuthelana kulokhu kukhona esabelweni seMathebeleland laseMidlands phezu kodaba lokubulawa mahlayana kwenkulungwane zabantu nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe ngesikhathi sombhuqazi wekukurawundi phakathi kuka-1983 lo-1987. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uSiphalo Ludaba.
Iningi lithi kulusizi ukuthi labo abetheswa umlando wokubulala kumbe ukubulalisa abantu abazinkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 ngeGugurahundi bayabephela emhlabeni udaba lolulu lokhu lungakalungiswa. Ababikwa baphatheka kulombhuqazwe asebatshonayo bagoqela umnumzana Robert Mugabe, u-Enos Nkala, Solomon Mjuru, lo Parents Shiri, yena obulawe ngomkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Abaphilayo bagoqela umongameli Emerson Mnangagwa ngokwakhe, umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga lo Sydney Sekeramayi. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga uthi ithumba leGugurahundi belingabohla kuphela alubana labo abaphatheka kusehlakalo lesi bethe bamiswa emthethwandaba.
Ngakade kungaba lo mthethwandaba ukuthi abantu bonke laba abaparticipate entweni zeGugurahundi abanjabo Shiri omnangagwa, sengikhuluma nabafayo uGunda, bonke labana uGeneral Gunda, aluba bonke kade bengaphiliswa babekhona emthethwandaba abakhona umthethwandaba kaZulu.
Enye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele yena osethule amafilimu amayelana ngegugurawundi uthi kaboni udaba lolu lusifa lwangena enkantolo ngoba abasolwa yibo ababusayo.
Bazabusa beze beyokufa indaba yegugurawundi ngazange ithonisiswe ngoba angiboni ukuthi izanu izaphuma esikhundleni eminyakeni emlutshwane elandelayo. And as long as izani isesikhundleni akula muntu ozabe lesifiso sokuthi ekhulume ngendaba yegugurawundi le.
Lanxa umongameli Mnangagwa ethe ilizwe lilahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukaShiri, abanengi eMidlands laseMathebeleland bebejabula enkundleni yeFacebook leTwitter besithi usehambile umbulali. Nangu olwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
UShiri babunkomo njengoba sisazi ibizo lakhe elithiwa ngoBlack Jesus ngumuntu obekade elenhliziyo embi, inhliziyo elukhuni kakhulu. Nguye obekade ongumunye abale force of violence ebekade isetshenziswa kakhulu ekuthinini ukuhlukumeza abantu bakithi ukuthi bavume izinto abangafanele ukuthi bazivume.
Amazwi kaDube agcizelelwe ngumhlanga yena othi njengoba uShiri esehambile sengathi uyawafica amacala akhe emelele lapho ayakho.
Bafike lapho abaya khona bathole laba abaye babulalayo imphefumulo yabo bayicitsha emhlabeni bezibiza oBlack Jesus bekhona ngaphansi kaNkulunkulu befike babika ukuthi baphathe kanjani.
Umgabe laye waze wazifela engazange axolise ngodaba lwegugurawundi ngaphandle nje kokuthi kwakuyisikhathi sokuhlanya. Ngaphandle kokuxoliswa lokubotshwa kwalabo abaphatheka kulumbhuqazwe, abanye bathi kunengi abafisa kwenziwe okufana lokuhlawulwa ukuze udaba lwegugurawundi lulungisiswe njalo kube lokukhumisana umlotha elizweni, kutsho umnumzana Ndebele.
Bakhona njalo abanye abafuna nje incwadi, umuntu abefuna i-death certificate yesihlobo sake safayo. Kulabanye abangena ama-birth certificate njalo abafisa ukuthi nga bathola ama-birth certificate ngoba ubaba bafa bebancane sebeze besiba labantwana. So ngabantwana labo laba abangela ama-birth certificate.
Wathi engena embusweni umongameli Mnangagwa wathembisa ukuthi iZimbabwe Peace and Reconciliation Commission izalulungisisa lolu daba. UMnangagwa useke wahlangana lenkokheli yezinye inhlanganiso eziphansi komanyano weMathebeleland Collective kanye lezinduna zeMathebeleland bekhulumisana ngalolu daba. UNare ukufakazile ukuthi ezigabeni zeMathebeleland leMidlands lapho ikomishini yakhe esihambe khona ukuyakhulumisana loZulu ngodaba lwegugurawundi lolu, kulokhu kulokufuthelana okukhulu. Ilunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule laye uyakuvuma lokhu esithi ngempela udaba lwegugurawundi luyisilonda esilokhe sibhibhidla esimele selatshwe. Kodwa uGawule uthi uMnangagwa uzimisele ukululungisisa lolu daba.
Mina ngibona ukuthi elihle kakhulu lelo ukuthi ngabe umsebenzi nayo uyaqhubekela phambili ukuze indaba yombhuqazele iphephe kuhle.
Iningi lithi kumele kukhulunywe labantu abaphathwa kubi lumbhuqazwe babe yibo abatshoyo ukuthi bafuna kwenziweni. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, imi uNtungameli Nkomo.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu eTalent Vision kalihlalanga phezu kwezandla ngesikhathi ezemidlalo zimisiwe ngumkhuhlane weCOVID-19, kodwa seliqale inhlelo ezizalitholisa inzuzo. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphathamandla seqembu leTalent Vision uMkhululi Mthunzi uthi iqembu leli lilenhlelo ezimbalwa ezokudinga imali, njalo isifiso sabo ngesokuba iqembu leli libe lendlela yalo yokuthola imali yokusebenzisa ukubhadala indleko ezijiyeneyo.
Sithe ngemva kokuba sesiphiwe ibhajethi yethu bekuthi sizeni sizaqalisa, sasesiplani ukuthi ngcono sitshaye isidina
senze engineering kunjalo slayo ibhenki encane yokubolekisa imali microfinance. Ingqujongo yethu ukuthi iTalent Vision njengeqembu lebhora lizimele lodwa lingaxili kakhulu co-sponsor wethu iTrukumbu Mine.
Mthunzi uqhubekele phambili wathi ensukwini ezilandelayo bazaqala inye njalo ibhizimusi yesigayo esokugayisa impuphu. Lawa mankampani yaqhatsha abadlali beqembu leTalent Vision asebethethe umhlalaphansi kumbe abangasayenelisi ukudlala ngenxa yezizathu ezijiyeneyo. Uqhubekele phambili uMthunzi wathi amaphupho abo makhulu njalo nxa izinto zingahamba kuhle bafisa lokwakha inkundla yabo endaweni yesigodini.
Sile ndawo esayithengayo esigodini yikho esikhangelela ukuthi sakhe inkundla enkulu esingathi modern stadium lapho iqembu lethu ukuthi nxa kuhambe kuhle sizadlalela khona. Sifuna ukuthi sibe inkundla enhle kakhulu ezakugugala amanye amaqembu ethu ukuthi ayedlala khona. Njalo nxa kusivumele siwafeza amaphupho lawo sizaba ngeliqembu elizaba likhulu kwele Afrika.
Iqembu leTalent Vision lile qembu elidlala kusigaba seZifa Southern Region Division 1 njalo nyakenye kusele kancane ukuba liphakamise isicoco kube yilo elithola ilungelo lokuyadlala kusigaba sePremier Soccer League. Abalelinye njalo iqembu elidlala kusigaba seZifa Central Region Division 1 Soccer League baphinde njalo babe lamaqembu abasakhulayo adlala kuZifa Bulawayo Province Junior League. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo inguJoseph Njanji.
Singekehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Lokho liqonga ngesiqubo esethu sayo inani lasebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe eselikunkulungwane phose ezine 3921. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo, Praxidus Jeremiah.